Zvinhu zvinodadisa kunyanya kwatiri semaZimbabwe nevanhu vanoshanda mumaarts. Pai patinenge tichitaura kuti maarts emuZimbabwe nemaartist emuZimbabwe tine zvatinogona kumwe kwacho kushayiwa mukana. Izvi zvinhu zvinonakidza nekuti onai kwaaenda kwacho kunyika kwaari kuita nekukunda kwaari kuita. Zvinhu zvinonakidza kuti maZimbabwe anogona zvinhu zvakawanda, anongoda rutsigiro chete.
Zviri nyore here kuita basa irori rekusetsa vanhu nyanya vekune imwe nyika yakadai seAmerica iwe uri chizvarwa cheZimbabwe?
Hazvisi nyore kutaura chokwadi, kutamba usawira nevanhu vasingakuzive, nekuti kuti ukwanise kunotaura zvinhu vanhu vagoseka vagokutambira vanenge vatombokutarisa vonzwa kuti zvauri kutaura zvinosetsa. Saka zvinhu zvakaoma zvikuru kana inini kuvanhu vandinoshanda navo vanoita zvemakomedi zviya zvekuti tikuita komedi paTV, ndinozviremekedza zvikuru nekuti is a very important skill but it's a very tough one to do. Munacherechedza kuti munhu ari kuenda kunotaura nyaya nevanhu vari kutoshamisika kuti kouneziyani. Saka zvinhu zvinoratidza kuti anogona basa rake uye ari kuita zvinhu sezvamboitwa palevhel isati yambosvika nevamwana vemunyika medu.
Paasvika iye zvine izvi, chii chinofanira kuitika kuti atore mukombe?
Kuvhota. Tiri kuvhota isomuti tiri munomu tinovhota nekuti vanotumira malink aya ekuti kana uchida kumusapota unovhota. Rutsigiro rwakanaka irworwo rwokuti tidaro tena. Ipapo ndopandotemba nemaZimbabwe tinovhota zvokuti tinosapotana zvikuru. Saka izvozvi ndokurudzira vese vari munomu vane hama dziri kuno kudiaspora kuti vauzei kuti endai munovhotera mukomana uyu ahwine. Zvakanakira tese akahwina, zvinodadisa tese akahwina. Kana izvozvi kumabasa vanhu vanenge vachitea vachikubvunza, ndakawana muZimbabwe nezuro ino tobva taitange zvinonzi tinobva mubhuku rimwe chete chairo kunge zvinonzi tinogara muone village. Saka mwana wekumusha ngatimusapote, ngatimutsigirei.
Asi tinoona vamwe vari kumunyomba padande mutande vachiti ivo kumwe kusekesa kwake kuri kuzvidza nyika. Munoti
aiwa mugariro wedu maZimbabwe hapana chedu chatofarira. Panouya ana Chris Rock vachitaura majokes iyayo tinoseka kurara pasi. Trevor Noah akaenda kunosvika kunoita basa rinoshamisa achitaura zvinhu zvinosekesa about South Africa apartheid. Hatina kumboona munhu akati zvakaipa izvi. Inonzi satire. Ari kutamba usahwira. Tinoziva kuti tine matraffic line. Handiti Trevor Noah mukarangarira makore apfuura akataura joku rekuti kuZambia vanoenda kunoona maescalator. Kungosetsana. Imini mukada kuzora kuzisa mahana kuti muite so maakuita pfundipfundi maakuratidza kuti hamusina vanhu ane sense of humor. Kana imini muri kuda kuti Zimbabwe izikanwe neumwe mutoo itaika, endai munotora mavhidhiyo echokwadi moratidza madhokumendari. Hapana ari kukurambidzai. Ino art form iyoyo. Regerai leni mwaaite zvaari kuita. Kana zviri kushanda ngase. Kana akato tinopfeka nhembe ngatisapotei. Nekuti zviri kusekesa, zviri kushanda, zviri kufambisa tarake nembiri yebasa rake. Saka izvozvo tozvifukurudzira. Aya haasi kuita dokumentari, ari kuita majokes.
Tombotarisa imi munoita mabasa iwaya emitambo, titaurewo nezvekambani yenyu.
Tinoita madrama paTV, izvozvi takapedza kuita mafirimu atoti mamuvhi, trela yachiri kubuda kupera kwemwedzi unoyu. Zvizhinji zvinowanika paNRTV, tine programu iri pa3K, tine programu paZTN. Zvatiri kuita zvataita gore rino iri zvichabuda kunze kwenyika fest. Yatoti mastreaming services tozodzoka nazvo futi kumusha tichirakidza.
Saka vanenge vachida kufollowa zvamunoita vanokuwana ipapi?
Kambani yedu inonzi Mirazo Productions. So ukaenda paInstagram ukangongoda kuti Mirazo Productions, hashtag Mirazo Productions, unowana mapicture nezvese zvatiri kuita. Mukaenda paYouTube tinayo Mirazo Channel, mukaendazve paFacebook tinayo Mirazo Productions. Mirazo yezuva iya MIRAZVO Production.